Mahai, Constantino Buvea, Dominic Nyikatzino Chiwenga. Swear that as Vice President of the Republic of Zimbabwe, I will be faithful to Zimbabwe and will obey, uphold and defend the Constitution.
Avo ndiva Chiwenga vachitora mhiko yekushandira nyika pamberi pemutongi mukuru wematare edzimhosva vaLuke Malava. VaChiwenga navaMuhadi vatoreswa mhiko pagungano rapindwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, makurukota ehurumende, mhuri dzavo pamwe neshamwari. Vanhu vakawanda vafara nezvaitika vachiti zvinozadzisa basa rakatangwa pakabviswa pachigaro vaive mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe munambudzi. Mudzidzisi wezvidzidzo zvepolitical science University of Zimbabwe, Professor Charity Manyeruke vati zvichitevera kugwadzwa kwevaviri ava zvavakureva kuti vaMnangagwa vave kukwanisa kuita basa ravo nemazvo sezvo vave nevatevedzeri. Vati kutoreswa mhiko kwaitwa vaChiwenga navaMuhadi kwazadzisa urongwa hwekumba hurumende itsva sezvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika.
Vazadzisa zvanga zvichiexpectwa neconstitution yedu, uye munongoziva kuti constitution yedu ndiyo vanhu, kunobva vanhu ndiyo constitution. Saka zvinhu zvakanaka chaizvo. Tichitarisawo nevanhu vaappointwa napresident, vanhu vane nhoroondo yekutungamira yakanaka zvikuru.
Patavabvunza kuti vanoona sei kuti pautungamiri hwepamusoro muhurumende hapana madzimai, Profesa Manyaruke vati vaMnangagwa vakasarudza vatevedzeri vavo kubva pasi pemwoyo wavo. Vatiwo havana chichemo nevaviri vagadzwa ava sezvo vari vanhu vanogona basa ravo uye vanoda runyararo.
Semadzimai tiri kufara chaizvo nekuti vatipowo vatungamiri vatinogutsikana navo, ende vatungamiri zveshuwa vekuti vanokwanisa kudemonstrata zvavakaita. Takazviona nyika yese ikafara. Madzimai vanofarira runyararo zvamunoona. Madzimai haadi mvonga mupopoto.
Mumiriri wenyanga South muparamende zvakare vari gurukota rezveunyanzvi hwekushandisa mishina yechizvino zvino vaSuper Mandiwanzira vaudza Studio 7 kuti hurumende yakwana chasara kuchiita basa.
Chinangwa chaapo chaachekuti vanhu vawane mabasa, mafactory avhurwe, minda yese ishande, vana vafare, vaende kuzvikoro, mayunivhesiti ashande zvakanaka. Zvese izvi ndo zvabva pano.
Hanzvanzi yavaMuhadi, amai Lisa Singo vaudza Studio 7 kuti vafara nekugadzwa kwehanzvanzi yavo uye zvaratidza kuti nyika inovimba nemhuri yavo. Vati vanovimba kuti vaMuhadi vachaita basa nemazvo uye pavanotadza vanofanirawo kuregererwa.
Panenge pachikanganisiwavo munhu anoudziwavo mune zvakanaka, kwete kushoropodza munhu. Munhu munomukudza zvakanaka kuzogadziriswa zvinenge zvichida kugadziriswa, tinonzwa kufara chaizvo.
Munin'ina wavaChiwenga vaMasimba Chiwenga vati vanovimba nemukoma wavo uye vanotarisira kuti vachashanda sezvakatarisirwa neveruzhinji.
Hatinovimbisa kuti nyika ichafambira mberi, haidzokere mumashure. Zvese zvirongwa zvese zvichada kuitwa munyika zvinofanira kuitwa negwara rakanaka, zvifamba zvakanaka.
VaChiwenga navaMuhadi vagadzwa sevatevedzerwa vaMnangagwa muhurumende zvichitevera kugadzwa kwavo sevatevedzerwa vaMnangagwa zvakare muZANU PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.